wasikana wapinda mudare na asi kuhai kote kwa wano chema nyaya kutu wabude kujeri kwa wari onbeo nyaya uwe amzi kwa hapa mbeli pa judge justice mbeme ndewele wapa wanzu wa nyayo hii mpa kune magweta amkuma job scala uye ne wakamilira National Prosecuting Authority wanga waru kuramba kana waru kuramba kutuwa scala wabude mchere waru kutuwa scala asimu natako zira kunga chitonga kupakumba waru kutuwa nafana upungo waru famu mchere
pakuramba kwa hitu wanavachuchusi apa pani zukonzero zwa were
zikunzero zikunzero wanemagweta akambira National Prosecuting Authority ndiwe kuti waru kutuwa scala munu angari fugitive angari tiza angari na kuenda kuna mandara kumapurisa waru kuti wakabulisa waru wale press statement na July wachiti wale pa na kutara waru pane mango masta ema ema activist angari hidi wale mapurisa asuma gweta awa skala wana mkuma jeremaya pamu harizo mkumbona hatu kukethezi matinenga wa shura mashoko hapa National Prosecuting Authority wachiti wa skala wakato fonera wakuru kumapurisa kutina zote mburu mchaga wakazi wakanzi awaskutaka wa skala wakamili wani magweta hawa wata wala wakare kuti maimu tetua biatisi mtetua wano wakweta rao wakato nda kubwa Harare Central Police Station metamba kuti tuliku zote mburu mchaga wa skala wakawuzi wakunzi awaskutaka saka wa chema kutawa zvito zvataurwa nevakoma naku National Prosecuting Authority hazvisirizvo justice ndevera vazoti nyaya vajobs kana vachanosa mutongo webeu yavo nemusi wavachazotiudza kuti ndirini saka pari zvino vajobs kana vacharamba vari kuchikurumbi prison
vachingono vapindawo mudare redzimhosva nhasi chii chaitika
vachingono vapinda kudare kumajistrate court apo vapinda vachibva kukomba sezvamunoziva kuti vakawana mutongo webeu saka nyaya yavo yanzwi kwavo uyezve yasendekwa kanzi yakandwa kujete remusi wakandisi kukanganisa 19 October ndopo vachazodzoka kudare asi magweta avo namukoma taona nyamakura mukoma Gift Mtesi nadat cotat vati pavachadzoka kudare kuna October vanofanira kunge vachipiwa zuva rekuti trial yavo kana vachange vachizotongwa rini kwete kungoramba muchingounza munhu pamberi pedare musingamupi zuva rake rekuti azvichenese mudare
touya panyaya yatakudzwa ngadziore yafambawo sei nyaya iyi
mukomana wezinasu pana vapresident wezinasu takudzwa ngadziore nyaya yake yanzwikwa nhasi mumajistrate court gweta rake mukoma webisajiti wekuzimbabwe lawyers for human rights wakwanisa kuwana rusununguko rwemukomana uyu mukomana uyu apihwa bheu re$2,000 saka pari zvino takudzwa tinodaira kuti atobuda pamujeri tafara nekuti haaifanirwa kunge akambosungwa pekutanga nekuti zvaakaita kungoratidzirawo freedom of expression iri mumbumbiro redu magistrate apa mutongo webheu kundatakudzwa amurambidza zvakare pamabheu conditions kuti haafaniri kunge achisvika pa Impala car rental company vari kunzi akaitira demo kangwakaro vari kunzi wakaratira karatidzira saka ndo chimwe zvinhu zvataura nedare kuti haafaniri kunge achisvika anofanira kusiya 100 meters paanenge achingotambira kana kutembera are asingasviki paimpala car rental company.